kubatana neutsvene, kubatana neutsvene. Tiri kusangana muchidzidzo chedu chekupedzisira mubhuku raExodo. Patakanga tiri muchidzidzo chakapfuura chaibva mubhuku raExodo chitsauko 37 nechitsauko 38, takadzidza pamusoro pabhazareri achivaka areka nechigaro chenyasha netafura yechingwa chekuratidza pamwe nechigadziko chemwenje cheatari yezvinonhuhwira. Takadzidzawo pamusoro peurongwa hwemavakirwo etabhenakeri. Tiri mubhuku raExodo chitsauko 37, takataurawo pamusoro pemidziyo miviri yaiva paruvazhe yaiti atari yendarira nomudziyo wokushambidza. Atari yendarira yaitaura zvizhinji pamusoro pemuchinjikwa nekufa kwaJesu. Mudziyo wekushamba waimiririra nyaya yokucheneswa. Kunze kweizvozvo chete, mudziyo wekushambidza waimirirawo shoko raMwari rinova chionioni cheupenyu hwako. Munhu anoti kana azviona pachionioni aizoda kugeza. Naizvozvo shoko raMwari rinoratidza uipi hwemunhu uye kuti anoda kucheneswa. Muchidzidzo chimwe chete ichocho takazobatawo bhuku raExodo chitsauko 38. Muchitsauko 38 chebhuku raExodo takataura pamusoro peatari yezvipo zvinopiswa, zvandichangobva pakutaura nezvazvo zvaive nechekuita neruvazhe rwetabhenakeri. Takataurawo pamusoro pemudziyo wokushambidzazve. Ndakataurawo tiri muchidzidzo chakapera ndichiti chimwe nechimwe chaive mutabhenakeri chaive nechekuita noumunhu hwaKristu nebasa rake. Ngatipindeiye zvino muchidzidzo chedu chanhasi chinobva mubhuku raExodo chitsauko 39 naExodo chitsauko 40. Chidzidzo chanhasi ndicho chekupedzisira chinopedzisa bhuku redu raExodo. Muchidzidzo chino tichataura pamusoro pembatya dzekushumira nadzo nenguo tsvene. Tichadzidzawo pamusoro peefod nechidzitiro chechipfuva pamwe nengowani nezvimwewo zvaidiwawo panguva iyoyo. Zvose izvi zvaitanga zvaonekwa naMozisi wozviti zvakanaka. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudei. Chirongwa ndachitumidza ini kuti kubatana neutsvene, kubatana neutsvene. Chikamu chataa kupinda iko zvino ndiruda uchitaura chiri pasi pomusoro wekuti nguo tsvene dzemuprista mukuru, nguo tsvene dzemuprista mukuru. Aaron aiva muprista mukuru. Nguo dzose dzaaipfeka dzaitaura pamusoro pekuva munhu kwaKristu. Tinoona kuti kana iri nyaya yemasonerwo enguo idzo, takataura nezvazvo muzvidzidzo zvakapfuura. Ngatitange kuverenga kwedu tichiverenga bhuku raExodo chitsauko 39 pandima yekutanga nendima yechipiri. Exodo chitsauko 39 pandima 1 nendima 2. Shoko roupenyu rinoti iro, vakaitawo nguo dzakarukwa zvakanaka nezvitema nezvishava nezvitsvuku dzokushumira nadzo panzvimbo tsvene. Vakaita nguo tsvene dzaAroni sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. Akaita efod nendarama nezvakarukwa zvitema nezvishava nezvitsvuku nomucheka wakaisvonaka wakarukwa. Nguo idzi dzinonzi nguo tsvene nekuda kwekuti dzaiva dzatsaurirwa Jehovha. Ndakambotaura ndichiti haisi nyaya yekuti nguo idzi dzaiva tsvene zvakapa kuti dzitsaurirwe Jehovha, asi dzakazova tsvene nekuda kwekuti dzainge dzatsaurirwa Jehovha. Kana newewo mudikani ukazvitsaurira Mwari, unovawo mutsvene. Vose vanonamata nhasi uno, chakatanga kutsaurwa kana kuzvitsaura, tevere utsvene nekunamata. Ngativerenge bhuku raExodo chitsauko 39 pandima yechishanu. Exodo chitsauko 39 pandima 5 inoti, nebhanhire rakarukwa nomubati wakachenjera rakanga riri pamusoro payo rokuisunga naro, chakanga chiri chinhu chimwe chete nayo, rakaitwa saiyo rendarama nezvakarukwa zvitema nezvishava nezvitsvuku nemicheka yakaisvonaka yakarukwa sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. Bhanhire iri raive chinhu chitsva chisingawanzowanikwa pakuti rakanga rakarukwa nenzira isinganzwisisike. Pakanga pane zvinhu zvisere kana kuti 8 zvembatya dzaipfekwa nomuprista mukuru, zvimwe zvina zvaive zvakatsaurirwa muprista mukuru zvichimupatsanura nevamwe vaprista. Zvakanga zvisingava patsanure pabasa zvichiunza nyonganiso pakati pavo, asi zvaiva patsanura pazvigaro zvavo nokuti Aaron waiva muprista mukuru. Vamwe ava vaiva vaprista chete. Nguo idzi dzaive nguo dzokubwinya nounaku. Uyu mufananidzo wemuprista wedu mukuru Ishe Jesu Kristu munyasha dzake huru nokubwinya. Chinhu chimwe nechimwe chenguo waiva mucherechedzo kana kuti reganditi chimwe nechimwe chaive nezvachaireva. Pazuva rekusaswa kweropa, Aroni aipinda munzvimbo tsvene tsvene akapfeka nguo dzaingopfekwa nevamwe vaprista. Mucheka muchena waipfekwa nomuprista unotaura pamusoro pekururama. Bhuku ramuprofita Isaya chitsauko 52 pandima 11. Muprofita Isaya chitsauko 52 pandima 11 inoti: Ibvai, ibvai, budai ipapo, musanyangata chinhu chine tsvina, budai pakati pavo, zvinatsei imi munotakura nhumbi dzaJehovha. Zvakataurwa naMwari pano vachiri kungozvitaura kwauri kunyange nanhasi uno. Mudikani, unofanira kuzvitsaura iwe. Unofanira kuzvitsaura kunyange pakati pevanoita zvakaipa. Ina handifungi kuti Mwari vanoshandisa mutadzi sezvaunofunga iwe. Vazhinji vanofunga kuti Mwari anoshandisa mutadzi chero ane chipo chete. Mwari havashandise vaparidzi kana vadzidzisi vakadaro. Mwari vanofarira kushandisa vanhu vanokodzera. Ndinotaura vanhu vakazvitsaura uye vatsvene. Mwari havanyanyokoshesa chipo kana tarenda rako pabasa, asi vanonyanya kukoshesa utsvene. Vanhu vanoita zvinhu zvaMwari vasina kunaka, hapana zvavari kuitira Mwari nokuti Mwari havasi kuzozvigamuchira. Vanhu vakadai vanenge vachingoita aya atinoti mavhu nemarara asina basa. Mudikani, unofanira kupfeka kururama kwaKristu Jesu, worarama upenyu hunotsigira kuti uri munhu waJesu. Ichi chimwe chidzidzo chikuru chekutanga chinodzidziswa nenguo dzekutanga chaidzo. Chinhu chinokosha zvikuru kuti Aaron paaipinda munzvimbo tsvene tsvene aibvisa nguo dzake dzokubwinya nounaku, wopfeka nguo dzaingopfekwawo nevamwe vaprista. Ishe Jesu Kristu pavakauya pano pasi havana kuisa parutivi hunhu hwavo hweumwari, asi vakaisa parutivi nguo yokubwinya norunako. Jesu akaisa parutivi zita rebasa roumwari, akasiya parutivi kubwinya, akauya pano panyika semunhuwo zvake. Vakazvarwa semwana kuvanhu vaitsvaka mambo, kwete mwana mucheche. Pavakamuwana Jesu vakamubayira sechibayiro chezvivi. Jesu akafa muhunhu hwake. Mudikani, usakanganwe kuti tiri kudzidza pamusoro penguo. Nguo idzi dzaibwinya nounaku, dzaiva dzakanaka kwazvo, dzichidikanwa pakuonekwa kwadzo. Muprista mukuru aiti kana akadzipfeka waiona kubwinya kweruvara rwakasiyana-siyana paari, waingoona kubwinya chete. Muprista mukuru aipfeka efod yaive nematombo maviri pabendekete rimwe nerimwe, raive nemazita matanhatu emhuri dzevana veIsraeri padombo rimwe nerimwe. Izvi zvinotaura pamusoro pesimba nokukwanisa kuti takura kwaishe wedu Jesu Kristu, mufudzi wemakwai. Mudikani, unombozviziva here kuti makwai acho ndiani? Makwai acho anofanira kuva iwe neni. Kana gwai rimwe chete rikarasika, muponesi wedu mukuru anoritsvaga. Kana ariwana anoritakura pafudzi rake wodzoka naro. Iwe neni taive makwai akarasika, asi nokuda kwekuti Jesu mufudzi akanaka akatitsvaka kwatakanga tiri. Handizive iwe, asi ini ndinotenda kuti akandiwana akandiisa pamafudzi ake akadzoka neni pandinofanira kuva. Mudikani, unombozvizivawo here kuti munhu akabva pamberi paMwari inova nzvimbo yake chaiyo. Zvichida newewo hausati wadzoka sezvakaitawo vamwe. Asi rega ndikutaurire kuti kuna Jesu ndiko kwaunenge wakachengetedzeka. Ndoda kukuudza kuti Jesu mufudzi akanaka. Tenda Mwari mudikani kuti tine mufudzi akanaka anotiisa pamafudzi ake achitiunza panzvimbo zvakanaka-naka pasina kukuvadzwa. Anogona kuponesa zvachose kusvika pakupedzisira avo vanouya kuna Mwari kuburikidza naye. Ukaverenga tsamba kuvaHebheru chitsauko 7 pandima 25, tsamba kuvaHebheru chitsauko 7 pandima 25, unonzwa zvizhinji pamusoro penyaya iyoyi yandiri kutaura pamusoro payo. Muprista mukuru aipfekawo chidzitiro chechipfuva chaive chakaita sekavhesi. Chidzitiro chechipfuva chaive nematombo 12. Ndinofunga chaive chakashongedzwa zvakanaka chine runako. Matombo aiva pachidzitiro chechipfuva anotaura pamusoro pechokwadi, pamusoro penyaya yekuti Jesu Kristu anotitakura pamwoyo wake nhasi uno. Anotida. Bhuku kana kuti evhangeri yakanyorwa naJohani chitsauko chechitatu pandima 16, evhangeri yakanyorwa naJohani chitsauko 3 pandima 16 mutestamende itsva inoti iyo, nokuti Mwari akada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake akaberekwa mumwe wega kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. Matombo aya aiva akatakurwa nomuprista mukuru pachidzitiro kana pahwendefa yechifuva anotaurawo pamusoro perudo rwaJesu kwatiri. Zvino patambo dzeefod paive pakaiswa masare endarama nezvimwe zvinorirarira kuitira kana muprista mukuru apinda munzvimbo tsvene achishumira Mwari madare ainzwikwa achirira. Zvimwe zvairira zvaigadzirwa nemichero zvaitaura pamusoro peupenyu hwemutendi hwekuve nezvibereko. Mabhero kana dare aimirira chapupu pamusoro peupenyu ihwohwo hwemutendi hwekuve nezvibereko. Zvino muprista aiti kana ari munzvimbo tsvene achishumira, vana vaIsraeri vaigona kuti zvakanaka muprista arimo mupenyu ari munzvimbo yekunamata achitishumirira, tinoziva kuti aripo uye kuti mupenyu nekuda kwekuti tinonzwa mabhero achirira. Mudikani, izvi ndizvo zvinofanira kuitawo kunamata kwatiri nhasi uno. Muprista wedu mukuru ari kutimiririra pamberi paMwari. Kunamata kunofanira kutikwevera kukuva munhu kwaKristu. Ndaive nemumwe mukuru kuchechi kwangu nguva yakati rebei yakapfuura achibatsira. Mukuru uyu aive nokuti aigara achindikurudzira nguva zhinji. Aive munhu akanaka kwazvo, ari munhu aida Mwari. Dzimwe nguva aigona kuuya kumba musi wesvondo manheru oti kwandiri, "Zvakanaka, waridza bhero nhasi." Kana uchida kuziva chokwadi, ndakanga ndisina kuridza bhero zvachose. Ndakaparidziswa maridzo zvizhinji mazuva iwayo nokuti aiti aingogona bedzi kupinda muupano hwaMwari kuburikidza nokuparidza kweshoko. Kunzwa mabhero emuprista mukuru achirira chaive chidzidzo chinoshamisa. Ngowani yaive pamusoro wemuprista mukuru yaiti, "Utsvene kuna Mwari, utsvene kuna Mwari." Izvi zvinotaura pamusoro peutsvene uye zvine chekuita neupenyu hwemukati. Asi chinhu chikuru chinokosha ndechekuti yaireva kuti muprista mukuru akapiwa zvachose kuushumiri. Utsvene zvinoreva chinhu chose chakatsaurirwa Mwari. Pane chimwe chinhu chandinoda kutaura kuvaparidzi vanhasi. Ini ndaive muparidzi kwenguva yakareba. Ndinoziva kuti kune vamwe vanhu vanoda kuti muparidzi aite zvose zviri pasi pezuva. Vanoda kuti muparidzi ave pakati pavo vachitaura vese nyaya vachifara pamwe chete nokuparidza zvose. Iri harisi basa remuparidzi kungova pakati pevanhu nguva dzose achiita icho nechocho. Muparidzi anofanira kunoona nguva yekuzvitsaura achishumira Mwari. muparidzi anomira panzvimbo yokuparidzira nhasi uno anofanira kupfeka nguo yehutsvene kuna Mwari, hutsvene kuna Mwari. Apa ndichireva kuti muparidzi anofanira kuzviwanira nguva yekugadzirira mharidzo, anofanira kuzviwanira nguva yekutaura naMwari nemunamato. Ndinoshamisika zvikuru nevanhu vanokoka muparidzi nemusi wemugovera vachida kuti azoparidza nemusi wesvondo. Mugovera wacho ndiwo unofanira kuva zuva rekunzvera magwaro nokutsvaka Mwari nekugadzirira. Unoziva chii? Ndakamboshanyira mumwe mudikani nomusi wemugovera. Iye akati kwandiri, "Mufundisi, ini ndinotenda chaizvo uye ndinogamuchira kushanyirwa uku. Asi munoziva chii? Ndinofarira zvikuru kuti nguva iyoyo yamandishanyira dai muchinzvera henyu magwaro. Ini ndinorwadziwa zvikuru kana ndauya kuchechi. Pachinzvimbo chekuti ndinzwe kutaura kwaMwari, ndinonzwa ngano dzavanhu. Kana ndauya kuchechi, ndinenge ndichitarisira kutaura kunobva kudenga. Zvino kutaura kunobva kudenga hakungavepo kana munhu asina kuwana nguva naMwari. Saka ndingafara chaizvo kana nguva iyo yamunoshanya ikaita nguva yokunzvera shoko nokutaura naMwari. Ini ndinofunga kuti aive nekodzero yekudaro, nokuti ndinofunga kuti vaparidzi vanofanira kupfeka nguo yehutsvene kuna Mwari, hutsvene kuna Mwari." Pasina izvozvo, ushumiri hwedu kuna Mwari haungavi nesimba. Iko zvino ngatiendei kuchitsauko chekupedzisira mubhuku raExodo, Exodo chitsauko 40. Muchitsauko 40 tinowana tabhenakeri ichimiswa. Ndinoda kuti titaure pamusoro pechinhu chimwe chete pazvinhu zvose zvemidziyo yetabhenakeri, nokuda kwekuti zvimwe zvose takambotaura pamusoro pazvo. Mozisi paakapedza kumisa tabhenakeri pakati pevaIsraeri, chimwe chinhu chinoshamisa chakaitika pakati pavo. Ngativerenge bhuku raExodo chitsauko 40 pandima 34 kusvika pandima 38. Exodo chitsauko 40 kubva pandima 34 kusvika pandima 38. Shoko roupenyu rinoti, "Ipapo gore rakafukidza tende rokusongana, kubwinya kwaJehovha kukazadza tabhenakeri. Mozisi akasagona kupinda mutende rokusongana nokuti gore rakaramba rigere pamusoro paro, uye kubwinya kwaJehovha kwakanga kwazadza tabhenakeri. Zvino kana gore rokwidzwa richibva pamusoro petabhenakeri, vana vaIsraeri vakapfuura vachifamba nzendo dzavo dzose. Asi kana gore risina kukwidzwa, havana kufamba kusvikira musi warinozokwidzwa, nokuti gore raJehovha rakanga riri pamusoro petabhenakeri masikati, nomoto waiva mariri usiku pamberi pavose veimba yaIsraeri panzendo dzavo dzose." Mupostori Pauro panoedza kuda kuziva vana veIsraeri mutsamba yake kuvaRoma, anotaura zvinhu zvizhinji zvaiita kuti vaIsraeri vasiyane nevamwe vanhu. Chimwe chacho chaiva chiedza chokubwinya chinotaurwa nezvacho mutsamba yaapostori Pauro kuvaRoma, chitsauko chepfumbamwe pandima yechina, tsamba yaapostori Pauro kuvaRoma chitsauko 9 pandima 4. Vana veIsraeri vaiva voga vaifanirwa kuva nokubwinya kwaMwari. Kubwinya chaiko kwaionekwa kwaMwari ndizvo zvakavatungamirira parwendo rwakaoma rwavakafamba murenje. Gore raisimuka mangwanani kana vaizofamba nezuva iroro. Kana zvisina kudaro, vana vaIsraeri vaibva vaziva kuti hapana kufamba. Vairamba vagere pamisasa yavo, havaimboedzesera kufamba kana gore risina kusimuka. Asi ini ndinoshamisika nevanhu vanoda kufamba vasina Mwari nhasi uno, vanoda kuenda rwendo vasina Mwari. Unombozviziva here, hama mudikani, kuti ingozi kufamba rwendo usina Mwari? Vana veIsraeri vakanga vasingafambe nekuda kwenjere dzavo. Zvakanga zvisiri zvekuti vanoda here kana kuti kwete. Kunyange naMozisi chaiye akanga asingagone kuvaitira sarudzo, asi gore ndiro raivaitira sarudzo yekuti vofamba here kana kuti vorega kufamba. Dzimwe nguva mumachechi edu tinotaura tichiti Kristu ndiye musoro wechechi. Kweiwe yako chechi, Kristu ndiye musoro wechechi yako here? Uri kutevera gore here kana kuti uri kutevera munhu wamakaisa pamberi penyu nekuda kwekuti ane mari nemabhizimisi? Unonzwa munhu achiti, ndinoda kuona muparidzi wangu, ndinoda kutaura naye pamusoro pedambudziko rangu, ndinoda kuti andiudze kuti ndinofanira kuitei? Mudikani, isu vafundisi hatisi nyanzvi pakukudza pamusoro pezvaunofanira kuita. Iroro ibasa raMweya Mutsvene waMwari. Mweya Mutsvene ndiye anofanira kuva mumwe chete oga anotitungamirira. Ngatirege kuvimba nevanhu. Tinoda vaparidzi nevadzidzisi nevatendi vakazadzwa nemweya waMwari. Izvi zvandiri kutaura kupedzisa nekupeta chidzidzo chedu chatinowana kana kuti chataive nacho mubhuku raEksodho. Rakavhurwa riine murakatira wezvitinha muIjipita uye rinovharwa mukubwinya kweupano hwaMwari mutabhenakeri. Mwari vanokudzikinura kubva pausungwa hwezvivi vachikuunza uye vachikuudza zvine chekuita nokubwinya muupano hwavo. Mudikani, pano ndipo panoperera bhuku redu rinova bhuku raEksodho. Hama mudikani, muchidzidzo chanhasi chekupedzisa bhuku raEksodho, tadzidza zvakawanda pamusoro penyaya yeutsvene nekubwinya. Taonawo kukosha kwenyaya yeutsvene. Pasina utsvene haugoni kusvika paupano hwaMwari. Kuti uve mutsvene, zvitsaurire Mwari ivo vagokuita mutsvene ugorarama upenyu hutsva pamberi paMwari. Hama mudikani, Mwari ngavakukomborere mukuteerera kwose. Tosangana muchidzidzo chinotevera.